Paitwa munamato wekurangarira mambo kadzi Elizabeth pakereke Anglican ye St John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi vamwe atendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambo kadzi kereke iyi. Queen Elizabeth vakapinda svondo pakereke iyi pamwe nemurume wavo mushakabvu Prince Philip pavaive munyika mugore ra 1991. Anai Veronica Majoni, vanoe mitendu ya Anglican, ndemuwe vanu wakapinda chechi pakashanya Queen Elizabeth, uye wauza Studio 7, kuti vanu rangarira chiitiko ichine mufaro, sezo waka kwanza kuwe mumwe vanu wa shoma shoma, wakako kwa musi uyu.
Zagandi father Sereki kuti, you know, I was one of those bakadani wa kuti ti miririre vechitema pa service ya chona. Yaive service ya ina kizandi lukunye perai, and she was still very young by then.
Mumwezve mutenderi amai Isabel Mpita vakakwanisa kupinda osvondo pakashanya Queen Elizabeth uye vati vanoona izvi zvichipakereke St John the Baptist chiremera chikuru.
Ndakaitawo mumwe wevashoma vakabvumidzwa kuti vapinde tichiatenda service yakanga ichiitwa ndiani ichiitirwa Queen Mbaramboya kuno ndopeta yapinda service yacho. Tikanakidzwa nekungomuonawo makore anga ainawo hatinyanyi kuchema zvakanyanya, tinotofanira kunga tichicelebrata upenyu hwakararama because vashoma vachazosvika makore akadaro. Saka tinoapreciate Mwari wako achengeta kwenguva yakareba kudaro.
Kunyange hazvo vakange vasipo pakashanya Queen Elizabeth, mumwe womutenderi vaPatrick Machkatka vatiwo vanoona chiri chinhu chinoyemurika kuti mambokadzi vakashanyira chechi St John the Baptist. Vati zvisine nhonhorondo yekupambwa kwayo kwakaitwa nyika yeZimbabwe nenyika yeBritain, Queen Elizabeth vanorangarirwa neruramekedzo.
Toziva kuti vakanga vari macolonizers eZimbabwe then Rhodesia, but ruzivo rwese nezvinhu zvese zvatakaita nekukura kwese kwatakaita taingoziva kuti kuna Queen Elizabeth. So tinoti isusu chikomborero chikuru chatakawana kubva kuna Mwari. Although taiti tenge takadzvinyirirwa asi takangwadzwa up to now and tinofanira kukudzwa izvozvo. Saka tinoti mweya wavo urare murugare, mhuri yavo yavasiya inyaradzwe.
Mufundisi wepachechi iyi Reverend Fritz Madida vati vaona zvakakodzera kuti svondo yanhasi vaikumikidza mukurangarira Queen Elizabeth semucherechedzo wekukoshesa kushaya kwavakaita uye nekuti samambokadzi ndivo vaive mukuru wechechi yeAnglican. Vatiwo macheya akagarwa naQueen Elizabeth namushakabvu Prince Philip ari kuchengetedzwa muchechi iyi semucherechedzo wekurangarira kushanya kwavo. Vakatiwo shuviro yavo ndeyekuti mwanakomana wavo King Charles III achafunga kushanyirawo chechi iyi sezvakaita mai vake.
Queen na Duke vakauya kuno na 1991 vakazopinda service pano yeMartins. Macheya avo takawa preserver achiripo. Hopefully King Charles vachauya na Lady Camilla macheya aripo.
Pane bhuku rekunyora mashoko enyaradzo kana kuti Book of Condolences muchirungu rakavhurwa muchechi iyi mushure mekushaya kwaQueen Elizabeth uye Reverend Madida vati vanotarisira kuti bhuku iri richaendeswa kumhuri yavo mumwedzi waGumiguru. Chechi yeSt John the Baptist yakavakwa mugore ra1910. Mutumbi wamambokadzi uri kupfuura nemumaguta anosanganisira Aberdeen, Dundee neParth. Muguta reEdinburgh, Scotland, vanhu vachaonekana nemutumbi uchange uri muPalace of Holyrood House usati waenda kuSt Giles Cathedral mangwana. Nemusi wechipiri, mutumbi uchatakurwa kuendeswa kukereke yeSt Giles Cathedral. Musi uyu, mwanasikana mumwe chete wamambokadzi, Princess Anne, achaperekedza mutumbi kuimba yehushe yeBuckingham Palace kuLondon uye uchatakurwa nendege yemauto yeRoyal Air Force Aircraft. Kunyange vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo, vamwe vakaita sevebato reEconomic Freedom Fighters kuSouth Africa vakatumira mashoko kuvatori venhau vachiti hapana chekuchema nekuti rufu urwu runovarangaridza uipi hweutongo hweBritain muAfrica pasi pamambokadzi apo vanhu vaibatwa senhapwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Msengi.